Makati tabura mushokore you machaya ndemandara lachapo Gamchia makati mushokore nyu mucha durura mwe ya wenyu pamusoro penya mayose makata ura mushokore nyu machaya La chapolo pita pita se mea pita se tungi tai mapu baedu nemoto di shokete
kwete nekutambudza nekutambudzika asi nemoto tishongedze. Come on, put your hands together for Jesus.